mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 Chikumi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. European Union inoparura chirongwa chekupatsira vechidzimai nevechidiki muZimbabwe kuti vapindewo mune zvematongero enyika. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri mumusangano mukuru weInternational Labour Organization uri kuitwa kuGeneva kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remubatanidzwa wenyika dzeEurope kana kuti European Union rakaparura chirongwa chekupatsira madzimai nevechidiki muZimbabwe kuti vapindewo munyaya dzezvematongero enyika. European Union inoti ichabatsira vechidzimai nevechidiki nemari kwemakore maviri nechidimbu ari kutevera, ichiti chinangwa chechirongwa ichi ndechekubatsira vechidzimai nevechidiki kuti mazwi nepfungwa dzavo zvinzwikwe, izvo zvinogona kubatsira mukusimudzirwa kwenyika munyaya dzezveupfumi uye mukunyorwa kwemitemo inosanganisavo pfungwa dzevechidzimai nevechidiki. Mukuru wechikwata chenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaFrank Porte vanoti uwandu hwevechidzimai nevechidiki vanoita zvematongero enyika muZimbabwe hwakanyanya kudzika. Muchirongwa ichi, European Union iri kushanda nemasangano emuZimbabwe eGender Links, Youth Empowerment and Transformation Trust neWomen's Coalition of Zimbabwe. Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika, Dr. Gadziro Gwekwerere, vanoti vechidzimai nevechidiki vanokanganiswa nekushaya mari yekuti pfungwa dzavo dzizikanwevo, vachiti chirongwa chatangwa neEuropean Union ichi chichabetsera zvikuru mukuti pfungwa dzevechidzimai nevechidiki dzishambadzwe uye kuti vakwanisewo kukukwidza mune zvematongero enyika.
Dano iyi yakanaka zvikuru nokuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika mashoma, uye ari mashoma kudaro tinenge tishuwirawo kuti vana vechidiki vabve mumastreets umo nemune zvinodhaka vaengeje muzvinhu zvinovaka nyika yavo. Saka ichinhu chakanaka
kana takatarisazve magariro evanhu muZimbabwe, munoona sokuti vechidiki nemadzimai vakapuwa huremu hwakakodzera here kuti vapindewo munyaya dzezvematongero enyika.
Pari zvino hapana uremu hwacho. Mudzimai ukati dzimwe nguva upinde mune zvematongerwo enyika, unobva watoonekwa sokuti hauna kudzikama, uri nzenza, kana kutoti unotonzi fambi, unotopiwa mazita. Saka hatingati zvine udzamu. Uye vechidiki, pakugara kwedu isu savanhu vechitema, tinongojaira kuti vakuru ndivo vanoziva uye vakuru ndivo vanotaura. Unobva watonzi aiwa ikwerei, gaiti nyararire, vonyaradzwa vana. Nyamba vane mazano anotovaka vanenge vainawo. Saka pari zvino havasati vakuremekedzwa.
Chakaita kuti zvitore nguva yakadari kuti vanhu vechidzimai vapiwe uremu hunoenderana nenzvimbo yavo, chii sei madzimai aramba ari sure panyaya dzakadaridzi?
Tika namagarire vechitema takakura chingoziva kuti amai vanonzi vanogara mumba mukicheni, basa ravo ndirokubika nokuchengeta mhuri, vana baba ndo vanoenda kumatare. Ndozvinhu zvaingovako isusu tichizvarwawo mazera edu. Zvakazoti zvotanga kushanduka isusu tatosamukawo. Saka tsika dzedu namagarire evanhu zvinoita saizvozvo. Toenda chaizvo kuzvitendero, kunotaridza kuti zvitendero zvizhinji madzimai haanga sumuki kutaura chumu kana vana baba varipo. Saka nyaye chitendero, nyaye tsika na magareva ndiyo ya konzera izosu.
Kana madzimai nivashidiki wakapinda mnyayayi ino moyo wese, munufu watu vesu niwa noti?
Ndofu nga zisopa nukuti wapinda sei, wakapinda wachiti ndisu tinoziva. Sino kuna kuneta wakapinde wa wakazinini pisa wachizire mekeza nukure mekeza wa na baba wacho iwavo asi wachitari tatuwar kuziwa sawaneita sino pasa tambirika nukuga mshirika sakana
sei zatora wavakure kuti wasi mzire madzimai neve chidiki kuti wavewe active mnesha matonge ruenyika zino rwa kuti Mzimbabwe pachamo manga msina wane waneshungu zokona izu zakada zishitika ere
wano Mzimbabwe wanga wapo waneshungu zokuti zishitike asi zvikwanisiro vanenge vasina zvokuzopa madzimai acho nevakomana kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika anoda zvinhu maresources zvikwanisiro, anoda zvakare mari funding yokuti chiro muchida kugadzira zvinonzi pachirungu zviya maflyers oro maposters zvinotoda mari kuti zvidhindiswe muchishambadza donzo renyu muchishambadza zvamunokwanisira kuitira vanhu. Saka panotoda mari, saka ndiyo inenge yangaitishaikwa muZimbabwe kuti zvizotore vabva kure kuti vasponze.
Kana chirongwa ichi chikabudirira, chisha munotarisira kuti madzimai nevechidiki vachauya vonacho vakaisawo patafura kuti zvionekwe kuti vane macontribution avanoita?
Nevechidiki tinotarisira kuti vazhinji vacho vachabva muhunu warasika kugara pamabridge vachiputa zvinoputiwa vachiita zvinhu zvisina pundutso. Saka tine totarisira kuti vane vo swerawo njere dzavo dziri occupied vachiita zvinhu zvinovakanyika vachikwanisawo kuti vaite maprojects savana vechidiki anosimudzira nyika namaresearch anosimudzira nyika. Madzimai wo zvakare, madzimai akakosha nekuti musha mukadzi. Madzimai anoziva zvinetso zvavana, anozvinetso zvamadzimai, anoziva zvinetso zvana baba. Saka madzimai anenge amira achiti ari kutsigira anoita nomwoyo wose.
Avo vange vari vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Munyori mubazi reWomen's Affairs, Small and Medium Enterprises vaMoses Mike vakaudza vatori venhau kuti kuenzana nevamwe vose kwemadzimai nevechidiki nekuvapa masimba kunokosha mukubudirira kwenyika, vachiti hurumende yakamirira kubatsira chirongwa ichi kuti chibudirire. Musangano weInternational Labour Organization wechizana negumi uyo wakaparurwa zvandorapera kuGeneva kuSwitzerland uri kuenderera mberi, vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vedzihurumende vachiita misangano mumapoka akasiyana avari ari kuziya misoro yenhau yakasiyana-siyana dzinosanganisira kodzero dzevashandi pamwe nemabatirwo ari kuitwa vashandi nedzihurumende. Musangano mukuru uyu uri kupindwa nevamiriri vanobva kunyika zana nemakumi masere nenomwe 187 kusanganisira vanobva kuZimbabwe. Chikwata cheZimbabwe chinosanganisira mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions Amai Florence Tarivinga, mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander, munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamyarira, vakuru vemapoka ehurumende uye chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wegurukota rezvevashandi nemabasa vaLovemore Matuke. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vashamuyarira kuti tinzwe kuti musangano uyu uri kufamba zvakadii.
Chekutanga ndechekuti kuno kwatiri kuGeneva musangano wenyika dzose, asi vashandi vangade kuziva kuti isu kana tauya kuno tinouya tichida kusko pusha atingati ma agendas atinoona kuti aya ari kukanganiswa pada nevashandiri pada nehurumende pada nema investors anouya kuti zviongororwe zvigadziriswe nekuti isu masimba edu sezvamunongoziva vanhu vatinomirira vashandi havana rimwe simba kunze kwekuti kana zvinhu zvavo zvaomarara vangangogona kuramwa mabasa mushure mekuti varamwa mabasa tinoona zvekare vachisungwa vachirohwa vachidzingwa mabasa saka kuno kumisangano mikuru yakadai ndo inobatsira kuvandudza simba revashandi kuti zvinhu zvavo zviendeke
zvii zvamuri kukurukura kumusangano uyu
kuno kuti nema committees atirakatarisana nawo atiri kuda kuti tipushe some of the agendas ini ndiri mu committee yema apprenticeship yayo kune zvekare committee decent work and social solidarity economy kune committee on the application of standards ndo ma committees atiri kupinda taka govanisana saizvozvo asi mumwe nemumwana kana kunopinda imwe yabenge yapindwa asi ini ndakatarisana nema apprenticeship ndakatarisana zvekare ne committee decent work and social and solidarity economy
saka ma committee amuri aya akakosha zvakadii
pama committees aya muchaona kuti kune committee inonzi committee on application of standards iyoyo ndoyo inowanzoisa Zimbabwe patingati pamutaro wekuti inenge ichibvunzurudzwa kuti zvinhu zviri kuitika kunyika kwenyu maringe nekubatwa kwevashandi zvakamira sei but gore rino iri haipo Zimbabwe nekuda kwezvikonzero zvekuti takaonawo hurumende ichiedza kuzamawo kuti igadzirise zvezvimwe zvinhu zvinoramba zvichitaurwa zvakadai sekuvandudzwa kwelabor bill zvakadaiwo zvekare sekuona kuti vashandi havachangosungwa-sungwa nje zvakadai sekuona kuti manational employment council ari kubvumidzwa kushanda akasununguka ari kubvumidzwa kushanda pasina interference yehurumende zvakadai sekuona kuti iwo matrade unions haasi kuitwa interfered with hatisati taona achiitwa interfered ende uye zvekare matrade unions haasi kupiwa atingati marestrictive measures saka izvozvo zvakaonekwa kuti hurumende yakatraya kuti inge ichiita zvinhu izvozvo maringe nebumbiro remutemo remailo conventions ana 86 87 89 akawanda mailo conventions hurumende yezimbabwe iri kuzama saka gore rino haisi pamutaro
iko kukomiti yenyu yemaapprendisi zvii zvamuri kutarisa uye zvinobatsira zimbabwe nenzira ipi
sekukomiti kwandiri yemaapprendiship muchaona kuti maapprendiship vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vari mayoung workers vari kubva muzvikoro kunyika yedu yezimbabwe tine mauniversities mavocational training institutions asi mukatarisa vana vari kushaya nzvimbo chaidzo dzekuti vaende kunoita attachment izvi hazviitwe nehurumende chete nevashandirwi ndo vamwe vanonyanya kuita izvozvo muchaona kuti kwedu kunyika yekwedu uko kune mainvestors ari kuya in the form of chinese ava havatodi kutora chero maapprendiship kana maattachees kana vava nevavo ndo vanosikoshanda ikoko vedu isu vanenge vachikoda vanoklina vanobika sadza nevanoklina matoilets saka senyika in the global village hazvina kwazvinotisitsa inyaya yandichasimudza ndoda kuitaura zvakasimba ndakaita lobbying nezuro nevekukenya nevekunigeria tese tiri kuwirirana kuti machina aunza dambudziko kuhumanity vari in disguise of investments saka inyaya huru yatichataura iyoyo ende ndinovimba kuti sezvo tiri nyika dzakati kuti wandei dziri kuona uipi huri kuitwa nemaemployers ari kubva kuma different nationalities zvikuru sei China tichabudawo nehwaro hwakatinakei uye tichabuda nehwaro hwekuti vashandi vari kuita apprenticeship kunyika kwedu vagowanikwa vari vanhu vanowana zvinhu zvakavarerukira kunge vachishanda vachiita
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Shamuyarira vari parunhare kuGeneva Switzerland naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyika dzemuEuropean Union dzakatadza kuwirirana mumusangano wadzo wakaitirwa kuBrussels kuBelgium pakupera kwesvondo dzichikurukura pamusoro pekutemerwa nyika yeRussia zvirango zveupfumi senzira yokuranga nyika iyi pamusoro pekutanga kwayo hondo neUkraine sangano reEuropean Union raka gazira zvigazvi shanu zvezvirongwa zvehupfumi zvavari kuda kuti vatemere Russia iyo iri kuramba ichirwisa Ukraine. Chimwe chezvibvumirano zvakataurwa nezvacho chinobata kudzikisa uwandu hwemafuta ekufambisa dzimotikari anotengwa nenyika idzi kubva kuRussia, izvo zvinogona kukwidza mitengo yemafuta aya yagara yakatokwira kare kubva patanga hondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwe enyika vachishanda nesangano reInstitute of Pan-African Thoughts and Conversations riri paUniversity of Johannesburg South Africa, Dr. Alexander Chisero.
Zvaikwanisa kudaro kuti boka reEU reEuropean Union ringe riri iro rinoenda pakati muku zama kuvandudza nekuyananisa mapoka maviri ari kurwisana vekuRussia nevekuUkraine, asi ndinoona sekunge vatinonokei nekuti bauka reEU rine nyika 27 dzomuumbiridzwa 27. Nyika idzi dzine chinzvimbo chadzo dzakazvimiririra dzisiri EU. Dzakawanda dzati dzanga dzatemhanya kumberi kushoropodza Russia, kushoropodza vaPutin, kuvaisira zvirango zveupfumi. Saka handione sekunge kuyananisa kuchabuda nekuti divi reEU racho nhauyirwana dzekuti vari kurwisana ava vange vachikwanisa kutaurirana riitike. Harikwanisike nekuti ava vatori nedanho ravo ravakatora kare. Vane divi rinotozivikanwa, divi ravo idivi reUkraine. Zvino mukugadzirisa, ndinofunga munozviziva kuti mukugadzirisa nyaya mukati mevamapoka maviri anenge anetsana, hapadi kuti nyaya igadziriswe nemunhu ane divi rinozivikanwa. Panoda munhu asina divi raari kutora asi anopepeta nyaya sezvairi, wobudisa kuti zvii zvingaitike kuti runyararo runge ririmo munyika. Saka hongu zvikitwa neEU zvakanaka, asi zvakatinonokei pakave nekuchinjanwa kwemashoko kwakawanda.
Pataurwa nyaya maibatawo zvakare yekutemerwa zvirango zveupfumi kwenyika yeRussia, zviri kusiya Russia yakamira papi, Ukraine yakamira papi, nenyika dzepasi rose dzakamira papi?
Zvirango zveupfumi ndinoona sekunge zvinoshanda kana zvichitemerwa panyika diki dzinenge dzaita hundururani dzisingagone kuzvimiririra. Maonere angu inini ndakazvitarisa, zvirango zveupfumi zvekutemerwa Russia zviri kutoisimbisa, hazvisi kuwitira zvaRussia pasi, zviri kutotaridza pasi rose kuti Russia inogona kutodzedzereka ine zvirango zveupfumi. Zvinova izvo zvaakutoyemurwa nehurumende dzakawanda pasi rose, kunyanya dzekuno kudivi rekutanhembe kuno kuAfrica, vaakutozviyemura. Saka hazvina zvazvinobatsira zvirango zveupfumi, zvinotowedzera kuti zvinhu zviome. Kana Russia iriyo nhimi, unhimi hwacho hunotokomba nekuti yaakutoziva kuti mushure mekunge maipa zviranda zvirango zveupfumi hapana zvimwe zvemunogona kuita.
Saka zvingada kuitwa ndezvipi kuti dambudziko rehondo yeUkraine neRussia iyi ipere?
Hondo kana kusawirirana kunopedzwa chete nekutaurirana, kwete nezvirango. Saka zvirango zvekupiwa vaPutin neRussia nevese vanovatedzera zvaakutopa Russia mbiri, iyo inoya mbiri isingatibatsiri. Zvaakutopa Russia kuti izvirove dundundu kuti kunyange mukadai mukadai hakuna zvamunotiita. Ngavagare pasi vataurirane, vaonesane zvisina shamhu dzezvirango zveupfumi, nekuti zvirango zveupfumi kurwa hondo kune chihwande hwande. Saka ndinoona sekunge hazvina zvazvinonyanya kutibatsira. Ende zvirango zveupfumi zvite zvanetsera, Russia ndiyo yedzimwe nyika shoma pasi rose dzinozivikanwa nembiri yekurima gorosi. Gorosi reRussia tingangoti isusu pasiro ose chikamu chakati o chinorarama negorosi re Russia kusanganisira nyika dzedu dzemuno muAfrica. Russia inozikanwa zvekare nehunyanzvi pakutengesa mafuta, zvese mafuta ekubikisa nemafuta ekuchairisa motokari nemumaindastiri kuti michina ifambe. Izvi hazvisi kuRussia chete asi nekuUkraine kwacho. Saka zvirango zveupfumi izvi hazvimborwadzisi Russia chete. Tinopedzisira torwadziwo tese nesu tisina mhosva. Kunyange ivo vemuEuropean Union vamwe vacho vakaita sana Germany sana France tinotoona kuti vari kutorwadziwa.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika. Dr. Alexander Chisero vari paUniversity of Johannesburg kuSouth Africa vachitaura parunare pamutare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti mamirioni nemamirioni evanhu muZimbabwe vakatarisana nenzara sezvo Grain Marketing Board richinzi rava kupererwa nechibage nezvimwe zvekudya. Kunaya kwemvura kusina kukwana pamwe chete nekuramba kwevarimi kutengesa gohwo ravo vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica ndezvimwe zvezvikonzero zvedambudziko ratarisana nenyika. Munewsday makare masangano eMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe Association of Community Radio Stations ne Media Alliance of Zimbabwe anokurudzira hurumende kuti ipindudze mutemo weBroadcasting Services Act kuti ienderane nebumbiro remutemo, vachitivo hurumende inofanirwa kutaura nevashandi mumabasa awa kuti vapewo pfungwa nemaonero avo hurumende isati yadzika mitemo. Kuroniko rinoti mapurisa azivisa kuti vari kuferefeta nyaya yekuti pane vanhu vari kutengesa zvigunwe zvavo, zvichitevera mashoko ekuti pane vanhu vari kutengesa zvigunwe zvavo kuvanhu vanogadzira mishonga yechivanhu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri muno Freestate. Ndava ndichida kukumbira kune veStudio 7. Ndinoona sekuti mifenyuro yenyu ndiyo inonyanya kuteererwa zvikuru, kunyanya nekumaruzevhawo vanoiteerera. Ndindiyo inozikamwa ichimbotaura chokwadi. Ko manga madii kujekesera vanhu kunyanya vari kumaruzevhawo kuti vanyatsoziva zvavanonyeperwa nezanupf vachinzi munoonekwa une nzira dzakati dzikati kuti mafotera apa. Manga madiwo kuvaudza zvakanakawo nenzira yenyu yamunogona nayo kutevhenyura sekuti ndimunoteerera. Movaudza kuti *265 yeshe inhamba inoita chete kuti uone kana zita rako riri mumagwaro, haisiri nhamba inoita kuti uonekwe pawafutira. Ukachekesera vanhu nenzirayo ndoona sekuti vazhinji vangafurika ende vangabatsirika. Pane kuti vanhu vavafambe vachinyeberwa kumusha vachitorwa advantage nevanhu vezanu uchinzi inhamba inoita kuti uonekwe kuti wavhotera. Ndinotenda kana mukaitawo seizvozvo vanhu vangabatsirika. Ndatenda hangu.
Ini chezvizvarwa cheZimbabwe ndinoona ponya ati apa hane divi rakarerekera, nekuti hatingati kana pane mumwe wedu atsakatika chizvarwa cheZimbabwe munoti hatitsvaki mumwe wedu, munotsvaka mune divi. Vaponya ati vane divi ravanaharora vakarerekera. More blessing anofanirwa onika.
Tinokutendai, tinokutendai. Ndifumura vanhu vakazina kunaka. Nyaya dziri pachena kuti munhu aabdata munhu ndeuyu anenge achizikanwa zviri pachena, asi vanhu voda kuvharavhara, voda kunatsotsura. Kana munhu aine mhosva ngaabatwe. Zvino kana voda kuvharidzira bati uri kutonga, vozionesa kuti ukazivasunga unobva wapiswa nekusaidi. Bati ndinoti hakuna nguva isingakwani. Hakuna ndokutokwana kunge ndokutopera kwazvo. Ndozvaita vanaijamini kana itira, bati zvakapfuura. Hakuna nguva isingakwani. Mwari ndiwo munhu wese. azina mosa musika atakwe ende as long as it si chupa panyanga chete kutusunga vani vese vavu kawasungwe kimetua chamisa uwe chamisa uwe
magadi va studio 7 mikamedi mabutoda United Nations tuziro tisea kanyara labda sikutika mikamedu isu itatambura isu itatambura ikona sikutambura mabutoda United Nations ameno tuwano izano wakaita singa wana kana moyo chayo cha wana kana moyo urwadzi waso wararamira tukita ana kuna kasha chose kunziwe kwa tunenge tichite kiatimbo bata bata oto necho viri atichadiwa woya mwenye kamachona ukanda kutu utauri ununga nyanga diswa saka topo nila kupi United Nations ya wako tisi ni Afrika yenye ni ino zijiwa sada kuwesi saka tuumera nuna chitoro rojine kwa nana awadu kuwe ya maredio wane ziyo sawa ningu wachita wano itabasaru nye pera wano mbunye kita wano doko wano kuona iku
magadi iku mkuma wande wana mkuma jonga kukuta wara wende kuno kuchirete kuchisambiji tanzu wakuno one problem yungo mwindi ya wapane yungo maini mzikuwa Zimbabwe tuno shandira unoramba ndio une utsinyo unoramba nemari unoramba mari za gazette kwa neneki chedzo unoramba nazo garaji kumbira ondi munotara na wakuru wakuru wati mboti uongorora kuti manifesta rodzi akadai nokuti atitambudza munharaunda hadi zveku sa development kana chii chanoita munhu ane utsinye yeye muindi yeye natenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nengo dzeparlamende yeAmerica Senator Richard Blumenthal vedunore Connecticut na Senator Lindsey Graham vedunore South Carolina vanonzi hurukuro dzavo pamusoro pekudzika mitemo inogona kubatsira kudzikisa kutengwa kwepfuti dziri kufamba zvakanaka. Izvi zvinotevera kuurawa kwevanhu gumi muguta reBuffalo kuNew York uye kuurawa kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri mudunhu reTexas svondo rapera zvakare. Zvinonzi pari zvino hurukuro dzavo dzakanangana nekuumba mutemo unoyambira mapurisa kuti munhu ari kuda kutenga pfuti haakodzeri.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. European Union inoparura chirongwa chekubatsira vechidzimai nevechidiki muZimbabwe kuti vapindewo mune zvematongero enyika. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri mumusangano mukuru weInternational Labour Organization uri kuitwa kuGeneva kuSwitzerland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nusu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti mosara zvakanaka.